Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikumi 13 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakakwira nechishanu manheru kusvika pamazana matatu nemakumi mana nevatatu.
Hosha dzakadai tadziona nguva yareba, kwete muAfrica chete, asi dzichiitwa perpetrated against women as a form of violence. Sexual violence must end. And panofanira kunga pachionikwa kuti zvinhu zvakadai so zvakaitika sei uye vakazviita vachaitwa sei pamutemo.
Vanhu vakawanda voshushikana nemabatirwo ari kuitwa madzimai matatu eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa.
Zvinoita magweta kana ane kukanganisa kwaaita pakusenza kwavanoita. Isusu seregulatory board tine kusenza kwatinoita tichitsvaga kuti zvaitika saizvo zvere, tinotokumbira kuna vamangwana kuti vatibatsire.
Sangano relo Society of Zimbabwe ronyorera hurumende kuti iripe humbowo hwemagweta ari kuita chioko muhomwe nemapurisa pamwe nevatongi vematare edzimhosva.
Ita dambudziko kuruveze maerana nemvura iri kunzi nevagari iri kubuda ichinge ichivakodzera kuti varware mudumbu.
Meya veguta reBulawayo vaSolomon Muguni votsanangura zviri kuitika padambudziko remvura mumusha weRuveve. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakakwira nechishanu manheru kusvika pamazana matatu nemakumi mana nevatatu, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nemumwe chete vaine chirwere ichi nemusi wechishanu wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi nechishanu, vose vaibva kuSouth Africa. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi mashanu nemumwe, vashaya vachiri vana. Izvo zvinosiya huwandu vevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vari pamazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe. Vanhu vakaongororwa chirwere ichi nemusi wechishanu munyika yose vanosvika mazana masere nemakumi mashanu nevaviri. Mashoko atiri kutambira anoti mumiriri wekambani yeDrugs International vaDelish Nguwaya vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva mbiri dzokuita uhori. VaNguwaya avo vavharirwa muchitokisi vachamiswa zvakare mudare nemusi wemuvhuro, apo pachapiwa mutongo wekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wokubvisa mari yechibatiso. Kambani yeDrugs International iri kupomerwa mhosva yekuita zveuori panyaya yezvinhu zvekushandisa mukurwisa chirwere cheCOVID-19 zvinokosha mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica. Magweta anorwira kodzero dzevanhu neveruzhinji havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa madzimai matatu eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, ayo akakandwa mujeri nezuro vachiti izvi hazvifaniri kunge zvichiitika munyika yakasununguka. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Sacheuke, sacheuke, baba, Madzimai matatu aya anoti mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe, nhengo dzebazi revechidiki mbiri dzinoti Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marowa. Vatatu ava vari kujere remadzimai rechikurubhi Female Remand Prison, vachimirira kuti dare ripe mutongo nemusi wemuvhuro wekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa. Rimwe remagweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vanoti havana mufaro nemabatirwo akaitwa vatatu ava. Vanoti vatatu ava vakasungwa pamahofisi avo nechisimba, izvo zvakatovhiringa basa ravo.
Asi mapurisa akazofunga kuita zvechivandi kuuya kuzonyukura vanhu vauya kuzotsvaka rubatsiro rwemagweta avo, uye vakauya vari muruzhinji, vakauya vari chitsama chemapurisa, vamwe vachijamba magedhe, vachijamba jurawo, vachirova rova magedhe edu. Zvakaita kuti mamwe maclients aivepo anga avengawo dzimwe nyaya vatize vasisanzwisise kuti zvii zvakuitika. Pakanga poita sekunge paparwa mhosva.
Vabhamu vakaudzawo dare kuti vatatu ava vakabatwa zvisina kunaka nemapurisa vari muusungwa, izvo zvisingatarisirwe kubva kumapurisa.
Mapurisa akazongoya ari chitsama vari vechirume vakasimudza mwanasikana ndokumukwekweretsa vachienda naye kumaofisi avo. Mukumukwekweretsa imomo aichema achiti vari kumubata zvisizvo panhengo dzake dzemuviri dzakavanzika dzichidzimai.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu Muzvare Rumbidzai Venge vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa kuvatatu ava hazvina kunaka uye nyaya iyi inofanira kuongororwa.
Mhosva dzakadai tadziona nguva yareba, kwete muAfrica chete, asi dzichiitwa perpetrated against women as a form of violence. Sexual violence must end. And panofanira kunga pachionikwa kuti zvinhu zvakadai so zvakaitika sei uye vakazviita vachaitwa sei pamutemo. Kodzero dzakakosha. Isu sevanomitirira mutemo magweta, tikaona mutemo ichityorwa tinosundwa kuti tinge tichichengetedza mahuman rights emunhu wese agere muZimbabwe.
Vatiwo Muzvare Mamombe avo vanove nhengo yeparamende havafaniri kubatwa setsotsi sezvo vari munyarikani uye vari nhengo yeparamende.
Mumwe wavo anova yeJoana Mamombe anomirira bato iri muparamende, member of parliament. Zvinotyisa kuona kuti ivo vanenge vagere vachitoisa mitemo iyoyo muparamende havasi kuchengetedzwa nawo.
Vabereki vehama dzevasungwa vanotiwo havasi kufara nezviri kuitika, asi vanovimba kuti musiki achapindira panyaya iyi. Amai vaCecilia Chimbiri, amai Patricia Chimbiri vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvichanaka chete.
But we know the truth shall come out one day, one day, and God is watching up there. We know the truth shall come, but to the girls I say, no pain, no gain.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzakawanda pasi rese kusanganisira United States, Australia, European Union nedzimwe nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Sangano reUnited Nations rakakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irase mhosva dziri kupomerwa vatatu ava uye kuti iferefete kutotywa kwakaitwa madzimai aya. Asi gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vakati hurumende iri kuferefeta zvakaitika, asi mapurisa akazovasunga achiti vakanyepa kuti vainge vapambwa, kunyange hazvo mapurisa akambobvuma kuti vatatu ava vainge vasungwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano relo Society of Zimbabwe ranyorera munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana richivakumbira kuti varipe umbo hwemagweta akanzi navamangwana ari kuita uori kuburikidza nekupa chioko muhomwe mapurisa nevatongi vematare edzimhosva. Izvi zvinoteera mashoko akaiswa patitwa navamangwana. Taedza kubata vamangwana pachavo kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Tabata mutauriri weLaw Society of Zimbabwe vaRichard Chidza kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Handichiti vamangwana vane zvavakataura sekutaura kwamaita pasocial media handle yavo paTwitter. Eyo mukaendawo pahendo yedu yeLaw Society of Zimbabwe munoona pane mashoko atakapa. kune tsamba yatakanyorawo kuna vamangwana tichikumbira kwavari kuti vatipo iyo umbo hwanawo nekuti zvinoita magweta kana ane kukanganisa kwaaita pakusenza kwavanoita isusu seregulatory board tine kusenza kwatinoitawo tichitsvaga kuti zvaitika saizvozvo here tinotokumbirawo kuna vamangwana kuti vatibatsire saizvozvo.
Imi sesangano munombosanganawo nawo here mashoko iwayo ekuti izvo dzimwe nenge dzenyu dziri kuita zvehuori?
Kusangana tingasangana nawo zvehuori dambudziko riri muZimbabwe riri kubata masekita zvese kusangana nazvo tingasangana nazvo zvinhu zvacho zvinenge zviriwo zvechokwadi zvinhu zvacho zvingadai zviri zvechokwadi asikungoti tine matanho atinotora seregireta kuti society kana kuti membership yedu irambe ichitedzera mitemo negwara remasenzero anenge akanaka.
Sangano renyu reLaw Society of Zimbabwe rinonzwa sei kana pachitaurwa mashoko anopuma uroyi nhengo dzesangano renyu?
Law Society of Zimbabwe isangano rinofarira kana kuti rakagadziwa mutsika dzekusenza kwakanaka kwakachena. Tizvo zvatinotarisirawo mamembers edu tivese vanonzi magweta vanodeidzwa kuti magweta uye vanoregulatwa kana kuti vanochengetedzwa kufenda kwavo Law Society of Zimbabwe vanofanira kunge vari vanhu vanotiedza mutemo nemagwara remasenzero akanaka atinotarisira atinoti maethics eprofession yedu.
Ivo vamangwana vakakupai humbowo muchatora matanho api sesangano?
Izvo zvinenge zvitambudzawo kana kuti ireshenimwe investigator yoona kuti itokwadi here tataurwa. Kune independent tribunal yakagadziwa yakazvimirira isikasenzi nerosite mazuva ese kana kuti isikatarisi masenzero ayo asingabati nerososaiti asi kuti tribunal iyi ine vanhu vanoremekedzwa zvikuru vanoimukuruda vaengwedzimosha varimo vanotsvaka nyaya idzi nokuzopa mitongo iri pokari yakagadzirwa kugara kuti kana munhu aita zvakadai anowana mutowana.
Iwo mashoko ava mangwanaya ari kubatawo mapurisa nevatongi vematare kana vachibvuma kuti izvo vari kutambira chioko muhomwe zvinorevei kunyika zvinhu zvakadai?
Zvekuti zvinorevei kunyika havatauriri vehurumende kana kuti vanoona nezvenyika varipo vakafanana navo mangwana ivavo ndo vamungabvunza kuti zvinorevei nekuti ndo vanogadzira mapolisis anoita anobata nyika. Isu tino mapolisis vedu nezvese zvatinoitawo tinobatawo mamembers edu atinoti magweta.
Mutauriri weLaw Society of Zimbabwe vaRichard Chidza vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vagari vemuruveve muguta reBulawayo vanoti vari kutyira kuti upenyu hwavo huri kuiswa munjodzi nemvura ine tsvina iri kubuda mupombi dzavo mazuva ose. Tabata meya weguta iri vaSolomon Muguni kuti tinzwe kuti vari kugadzirisa sei dambudziko rakatarisana nevagari vemuruveve.
Ita dambudziko kuruveve marana nemvura iri kunzi nevagari iri kubuda ichinge ichivarukodzera kuti varware mudumbu. Chatingataura kuvagari pamwe chete neZimbabwe ndezvokuti mvura yedu mazuva ano iri kupota ichienda nekuti takaita mvura shoma yakanaya gore rino. Zvino inopota ichienda kwemazuva tingati matatu mana. Painodzoka sekuzova kwenyu pane inenge ngura inenge ichitika kumapombi. Saka chatokurudzira chokuti vagari vasati vamwa mvura iyo kana kuti vashandisa mvura iyo vavhure mvura yacho zvinokwana maminitsi mashanu kuti isukike ngura yayo inenge iri mumapaipi kana mumapombi kuitira kuti iwanikwe yakachena.
Makagara muchivazivisa here kuti kana mvura ichinge youya inogona kuuya isina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko ramuri kutaura iri?
Zvatingataura vachoto ndezvokuti dambudziko iri rekuruveve harisi rokutanga. Takamboita dambudziko kuminyela tikaita ongororo imwe chete tikataura pa nepenyuro tikataura mapepa atingati ma press statements kuti aiwa zvese zvo mvura iri kunetsa mazuvano ichimbovhara kwemazuva akawanda zvichibva pakuti tine drought hatina kuwana mvura yakakwana mwaka uno vanhu ngavacherechedze mvura yavanomwa vasati vaishandisa ngavacherechedze zvirongo zvavanoshandisa ngavacherechedze midziyo yavanochengetedzera mvura nokuti tikuona vamwe vachichengetera madhiramu esimbi anoita ngura tikuona vamwe vachizotora mvura mune zvimwe madziva zvisina kunge zvaka ongororwa nekanzuro kuti imvura yakachena here
mune nyanzvi here dziri kufambawo dzichitaura nevagari vemubhulawayo kuti dambudziko iri rinofanirwa kunge richibatwa nenzira yakadai
bazi rekanzuro rezveutano rine tsvakiridzo radzaita maringe nemvura iyoyi pane kuendeswa kwaitwa mvura iyoyi yacho iri kunzi kubuda mumapombi ichiendeswa kumalebhu maonero avaita kana ngati zvabuda muongororo iyoyo ndeyekuti mvura kaitarisa inonzi nechirungu water quality ichiri iyoyo yagara ichimwiwa muguta rebulawayo hapana chachinja tingati kana kuti titi kunobikwa mvura yedu mishonga yako izvairi mishoma kana kuti tingati water quality chiri imwe chete asi titasa report ye engineering tingati yebazi rekanzo rinoona nezvemabasa rinoiva ndiyo rinoita izvozvo zvokugadzirwa kwamapombi emvura vari kutiwo sezvo mvura ichienda kwenguva refu zvingaitika kuti panoita ngura iyoyo ndo ingakonzera kurwara kana kuri kuti imvura iri kubva mumapombi ekanzuro.
Meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vachitaura vari parunhare vari muBulawayo.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye kuMinneapolis kunova iko dhorobha uko takaona chizvarwa chemuno muAmerica George Floyd achiurayiwa ari mumaoko emapurisa izvo zvakazoita kuti vanhu vemuno muAmerica vatange kuratidzira vachishora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu vatema nyanya varume nevakomana vechidiki. George Floyd akazoradzikwa kumusha kwake kuHouston, Texas. Regai tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata muguta reMinneapolis.
Sana munonzi Comfort Dondo. Ndini executive director weprogram inonzi Pumulani, Minnesota African Women Against Violence.
Vanhu vatema nyanya vakomana vechidiki nevarume vanobatwa sei?
Pane vari kutevera nawo munoona kuti Minneapolis, Minnesota mune mhirizhonga nekuda kwemapurisa anobata vanhu vechitema nenzira dzakaipa. Iri idambudziko kunyange neni randogara ndichiwira naro semunu mutema anogara Minneapolis. Mapurisa echichena anokuwanzobva kudzimba dzavo kwaanogara kure kure nenharaunda yeMinneapolis nekuti Minneapolis iri mu iri pakati peguta reMinnesota. Ivo vanenge vachigara kana kwakaita kumaprazi nechekure vanouya vachizoshandira ma inner cities. Police system yemuAmerica zvayakaita yakafanana nekuto prison pipeline. Mwana wese wechitema kunyanya vana vakomana paanozvarwa anotarisirwa kunzi pane imwe nzvimbo mukati meupenyu hwake anofanira kuti apinde muchitorongo. Akapinda muchitorongo kubvira vari kuhulesi kuhigh school. Vana vakaita musikanzwa yatinonge tatese kuhigh school ye. Mwana waita musikanzwa panzvimbo kuti varange mwana nenzira dzatairanga nadzo kuti tiri kuhigh school kana kuZimbabwe. Vanotora mwana vomuisa munonzi mujuvenile system. Mujuvenile system ijeri revana. Saka mwana mukomana musikanzwa mingani yavanoita vana iri vachikura. Haisi musikanzwa kunzanzi mukati hanzi mwana aita criminal. Musikanzwa yavana ari kuexplora vana ari kudzidza handizi. Saka mwana aniswa akaiswa mujuvenile system katatu. Achova nerecord. Mwana mukomana wechitema muAmerica anozosara zvake oenda kucollege. Ozoenda akanganwa zvejuvenile iye akamboitika. Paanozoti abuda mucollege akundotsvaka basa manje. Obva hanzi une criminal record. Ndo kutanga kunoita system yemuAmerica kumbonyokodza vana vechitema kunyanya vakomana vechitema. Mwana mukomana wechitema, munhu wechitema muAmerica awana iyo criminal record. Inokutadzisa kuvhura kana kuvhura bank account. Inokutadzisa kunotsvaga maloni. Inokutadzisa kuwana mabasa. Saka unozoona vana vedu vechikomana vaakuresorta kushi kune mamaramiro asina kutsarukana. Anozovadzosera zvakare muchitorongo. Kuuraiwa kwavarume vatema kwakaitika Minneapolis mukutsara ndinogara vandinoshandira inini. Hakisi chinhu chitsva muAmerica. Mukatarisa history yeAmerica unotinoti zvine zvinhu zvanga zvichiitika kubvira nekubvira. Ana Dr. Martin Luther King vakamacha muAmerica nenhau iyoyi. Varume vechitema vaiurayiwa pamiti nekusungirirwa yavanoti lynching. Iyi yaive nzira yekufundisira vamwe vatema kuti tinogona kukuurayai. Iko zvino varume vedu vechitema vari kuurayiwa nenzira yemapurisa. Which is the same day 2020 lynching system. Saka nhau ika Minneapolis inhau iri pakati pemwoyo wangu nekuti ndakaenda kuMinneapolis ndine 16 years. Iko zvino ndatove mind nevana vangu vatatu vandinokurudzira muMinneapolis. Minneapolis is iguta rakanaka chaizvo. Ndofunga kuti guta ndo one of maguta akanakisisa pano pasi rose. Asi tinedambudziko remapurisa. Ndotarisa zvakare kwandiri kubva kumusha kwandakatizawo nenhau yemamiriro enyika yedu. Totarisa zvakaitika 2008 nezvakabva kuitika zuro ndizuro mapurisa achisunga nekubhinya madzimai muZimbabwe. Tinoona kuti zvakare inhau yakafanana. Pamwe inhau yekuti hatigone kuti tidzise pachikero chimwe chete nekuti imwe neimwe ine history yakasiyana. Handiti asi kuZimbabwe tiri kuonawo irori dambudziko rekudzvenyererwa kwemadzimai. Tiri kuona irori dambudziko remapurisa anotadza kuti achengetedze macivilians, achengetedze zvizvarwa zvemunyika. KuZimbabwe masoja zvakare chimwe chete. Masoja anofanira kunge ari kuti tikaona masoja rozoti nyika yedu yakachengetedzwa. Asi tinoona vari kushandisa chisimba tisina kukodzera.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirere mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebasa rakanaka riri kubatwa nesangano reFrontline Zimbabwe, iro riri kubatsira vari pamberi mukurwisana nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Vanganzi vari pa Frontline. Kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano iri, tabata nengo yeFrontline Zimbabwe muzvare Chipo Mashingaidze. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, muzvare Mashingaidze.
Makadi nenyu, ndinotenda nomukana wokutsanangura pamusoro peFrontline Zimbabwe. Frontline Zimbabwe chinhu chakavumbwa nevagari wemuzimbabwe vanhu kavona kuti paita dambudziko uye pane basa rakawanda roda kuitwa hatingamiriri kuti hurumende iite zvese kana kuti maorganizations anenge mango aite zvese saka pane vakavamba nazvo kungotanga kutaurira vanhu kuti ngatiitei chino nechino vakatanga nokupohwo mvura dzakawanda dzokunopa vanhu vaivibata basa vari pafrontline vatinoti vari pafrontline toti mapurisa nemasoja nemanesi nemadokta vaya vaishaya zvinovachengetedza kana vachibata basa irori uyezve vanokwera vakamira mumugwagwa vachidzivirira kuti vanhu vasafamba zvisina tsarukano ndo mavambiro ayakaita tadero ndokuona kuti ipo palockdown yakatangwa nenyika kuti vanhu vachengetedzeke pakaita dambudziko rokuti pane vamwe vanorarama nekutengesa nezvimwe zvakadero uyezve vachifanirwa kuita basa iroro mazuva ose kuti vawane chouviri chingavararamisa tikatangazve kupinda muvanhu tichitsvaka kubetsera zvikuru sei chembere nevakaremara vamwe vanenge vakukundikanawo nevanawo vari mumacircumstances vachioti children in difficult circumstances vakaremerwa ndo mavambiro akaita bato refrontline Zimbabwe
rubatsiro rwamunopa urwu munorwuwana sei muzvare mashingaidzi
rubatsiro rwatinopa vanhu tinowana muvanhu imomo mune veukama veushamwari vatinoita navo mabhindauko ebhizimisi zvataikumbira tinenge tazvizivisiwa nevari kushanda pafrontline pacho ndo vaitaura kuti zvakati zvinodiwa tinoda magloves tinoda mamaski tinoda mvura dzekunwa tinoda chakati tinoda chakati totsvaka muhama dzedu totsvaka mushamwari dzedu totsvaka mumabhizimisi atozivana nawo tokumbira kuti vanhu vatibetsere nazvino vanhu ivavo vachiri kutibetsera
sangano renyu iri rakatangira kupi
iri bato refrontline Zimbabwe rakatangira muHarare ndoma rakatangira saka iko zvino tapinda nzvimbo dzakasiyana dzembare tapinda muAppworth tichibetsera saizvozvo tapinda muvashandi vatachitaura kuti mafrontliners manesi masoja mapurisa vaya vari kubata vari pamberi pehondo yacho yecovid-19 asi tinova kuti pane vamwe vari kuitawo zvavo vangadana nezita rakasiyana vasinganzi frontline Zimbabwe toziva kuti kune vagari vomu wayo vakatoungana vakati tobetsera sei vamwe vedu hatitsvaki kupembedza zita redu asi totsvaka kupembedza basa rakadero rokuti vanhu vari kugara munharaunda dzimwe chete idzodzo vabetserane mukugara zvakanaka vabetserane mukuwana nokushaya kwevamwe saka ndo zviri kutoitika tovimba kuti vamwewo vanoona zvichiitika nebato rokubhurwayo isuwo muno muHarare sefrontline Zimbabwe tovimba kuti vanoonawo basa ratoita vachashuwawo kuti vaitewo zvakadero munzvimbo dzavanogara vachibetserawo vamwe vavo
matambudziko api amuri kusangana nawo mukuita basa renyu iri
dambudziko guru kuunganidza zvinhu kuunganidza zvinhu kogwadza nokuti isimba rorodiwa mazuva ose unofanirwa kurapa uri pafoni saka mukasazviunganidza izvozvo hapana kwamosimuka muchiti toenda kunobetsera rechipiri hatina kuwanda yatingati pachirungu manpower ishoma asi tongotarisira kuti mukufamba kwenguva vamwe vachiuyawo vachiita volunteer tinoona basa raakunyanya kureruka
kuzvamunotiwo zviri kukufadzai mubasa ramaita kusvika pari nhasi
zvinonyanya kutifadza ndicho zvokuti pese patiri kufamba vanhu vakangovisisa basa ratiri kuita nyango vakuru nyango vane zvinzvimbo zvakadii vari kuzvitora vozviita zvavo voedza nepavanogona napo nesimba rose ravainaro kuti vatisimudzire basa redu vapembedze basa riri kuitwa kuti vese vanogona kubatsira vanga vasingazivi vabatsire
kuremangwana resangano renyu refrontline Zimbabwe munoona rakamira papi
remangwana resangano rinojekeswa nebasa roda kuitwa nyangwe zvecovid-19 zvapfuura pakaita rimwe dambudziko tive tichiziva kuti mashure umu takagona kubetsera vanhu nenzira dzakati tichibetserekawo nenzira dzakati toramba tichiita basa rokusunungura vanhu mumatambudziko anenge akadzama sezvakaita ecovid-19
manga makateerera kunhengo yesangano refrontline Zimbabwe muzvare Chipo Mashingaidze muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Rachoto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.